information yatinayo ndiye wakadzeliwa nekuti minista anocheya chenesa vapo saka musangano wavo komusi wemande musi wa16 March.
Imi muri kuwirirana here nezuva iri hapana hapo chakaipa?
Tisi kuona chakaipa.
Tichitarisawo kudivi renyu remabhizimisi, ndedzipi dzimwe nyaya dzamuri kufunga kuti dzakakosha dzinofanira kuti dzitariswe nemusangano weTNF nechimbi chimbi?
Pane bhuri yatanga tatapedzerana nhau yeminimum wage. Isusu takanga tichitaura kuti minimum wage inofanira kuita industry by industry, kuti sekta yega yega neNEC yayo ndiyo inotarisa kuti minimum wage ingakodzera muindustry imomo ndeipi. Vematrade union vari kuda kuti tiite nenational minimum wage yekungoti nyika yese minimum wage ndeyakati. Isusu semaonero edu anga yekuti tinogona kuomera vamwe mamwe maemploya yacho, nekuti maindastry haana kufanana, masectors akasiyana siyana. Saka isanga tichipepo yazvo kuti iindastry kuburikidza nemuNEC yacho vonegosieta minimum wage yeko maererano nekutiwo vano maindastry yake iri kupefoma sei, iri kuomerwawo neikonomi sei nezvimwe zvakadaro kusvikira zvinhu zvagadzirika zvichienda mberi zvakadaro. Saka ndiyo imwe nhau yatiri kufunga kuti inofanira kunge ichizotaurika.
Vashandi vanenge vari kuchema-chemawo nekuti dhora rinenge ranyanya kudonha zvakanyanya. Imwe nyaya yamuri kutarisawo here sebazi uye sedare remakurukota kuti poitwa sei, nekuti vari kuti mari dzaakushaya simba?
Kuudza kuti pane system nyowani yaiitwa necommit nyowani yaiitwa yekuswaya kustabiliza foreign currency yakaitwa naministry of finance nezuro. Asi kuona kwedu isu tiri kuona kuti vanhu havana confidence necurrency yacho, ndo zvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvifungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvimwe zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka currency yedu iri kuramba ichidonha. Nao kana currency ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.